Vakawanda vevanhu avano dambudziko guru ranga ratarisana nenyika, utongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe, wavanoti veruzhinji kusanganisira dzimwe nyika, vainge vasisina chivimbo nawo. Kunyange vashandi vemumakanzuro akawanda vainge vasatambire mari dzemihoro, vanhu vachitadza kuwana mari dzavo kumabhanga, ukuwo vashandi vehurumende vainge vasazi vezuva ravanotambira mari yavo, zvairatidza kuti hurumende yakanga isina urongwa hwekupedza matambudziko munyika nechimbi chimbi. Mumwe mushandi wekanzuro yekariba vafishi mucheza vanoti vave negore nemwedzi mitatu vasingatambire vane tariro yekuti vave kuzohora nekuda kweutungamiri hutsva. Mumwe mugari wemuchinhoi vapanashe tsomondo vane bhizinisi rekutengesa midziyo yekuvakisa vanoti vari kutarisira kupera kwedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhangi. Mumwe mugari wekualaska vaedmore mazarura vanoti vanhu vachanyatsoona kusiyana kwavamunangagwa navamugabe nekufambiswa kwesarudzo munyika. Vamazarure vanoti nyika ine nhoroondo yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo, nekudaro vanhu vakawanda vakatarisira shanduko pamabatirwo esarudzo kubvira mukutsvaka rutsigiro kana kuti kukambena kusvika mukuburitswa kwezvinenge zvabuda musarudzo kana kuti marizauzi.
Time tine nguva pfupi pfupi tisati aenda kumaelections, saka ivo mahendirira avachaita maelections, mabatiro avachaita maelections kubvira kondakti yavo nemarizauzi acho ndo achaonekwa unhu hwavo chaihwo chaihwo.
Vanoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vaJohn Marava vanoti vanhu vave netariro yakakura muna vamunangagwa, nekuti ivo nemauto vakakwanisa kubvisa vamugabe pachigaro, izvo zvaidiwa neveruzhinji munyika, zvinova zvakatadzwa kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika akaita seMDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai.
Isusu zvataida kuti iye tsvangirai azviite ndozvazvoitwawo nemauto. Tose takutotarisirwawo kuna ivo vamunangagwa kuti pamunhu vachanzotisvitsawo kwatoda kuti tisvike kwacho kwataitarisira kuti iye Morgan Tsvangirai achatisvitsa.
Vamarava vanoti kuperera kwavamunangagwa mubasa rekushandura hurumende kuchatanga kuonekwa pavachasarudza makurukota avo svondo rino.
Tichatozoona neivo vanhu vavachasarudza paministers avo. Pane vamwe vanhu vatinotozivana kudhara kuti nhingi nanhingi vaitadza kunyatsoita basa mushe pagavhumendi yapfuure.
Nekuda kwekuparara kwezvinhu zvakawanda munyika zvinosanganisira upfumi hwenyika, kushayikwa kwemabasa, kuparara kwezvivakwa nemigwagwa pamwe nenzara yanga yatekeshera munyika, vamwe vanoti vamunangagwa vane mutoro wakakura nyika isati yaenda kusarudzo gore rinouya. Asi vamwe vanoti vamunangagwa vanofanirwa kupiwa mukana sezvo vakatanga basa ravo zvakanaka nekushamwaridzana nenyika dzaivengwa navamugabe dzakaita seBritain neAmerica, uye vanozivikanwa kuti vakatungamira chirongwa chemaguta checommand agriculture zvakanaka gore rapera, izvo zvakapa varimi vakawanda goro rakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.